akayenda usinga kundihunika. No hello, no goodbye, saramu shetaku. Ndakaverengera kukutaurira kuti ndokuda. Way too late, cha, dirwa checha, only God knows why.
Da kwashi, kuita kwashi. Kudenda kangu funa hao, dengo titotora mashika kumba. Did you have to go on my birthday? Gogo cheta naro seko zuwai. Funi yangu nyarara, wana kundi zura pandu kanganis. Timbi maindi zora pande takwa nichineta na nemutima. Zukuru kataro unukunzika. Mukandi tindo kuda kuda. Pana izima kutindiko kekuma. Sorore muru kare ambuya. Ishe wakatana rahoru. Fakuriru.
Tichayo sangana. Iko. Kuita kwashi, die anosiva. Kuita kwashi, die anosiva.